nyai inekurwadza kwainoita kurumbi wezimbabwe kuti takanga tiine tarisiro patakaselebreta musi wa15 November kuti mugaba aende takufungidzira kuti o tichawana zvakare closure kumhuri kwadzamara. Ndinonyemurwadza parizvino ndechekuti ukada kutarisa mudzimai waItaly Shifra pese paari ukada kutarisa akaunti yake even kana paWhatsApp haana chimwe chaanofunga kunze kwaItaly. Ndo zvinhu zvinonyemurwadza kuti ko vatadza kungonzwawo tsitsi here kana ari mupenyu vangotaura kuti mupenyu ari pakati kana akashaya vovapa mutumbi kuti mukadzi akwanise kufambawo aende mberi anonzi kupuwa closure pachirungu because mukadzi atambudzika mukadzi wechidiki zvinhu chinavo chinhu chinorwadza chinonyunyutisa. Ndinoziva kuti ruzhinji rwezimbabwe rinokubatikana kwazvinoita kati kune mumwe munhu anenge achizvifunga daily makuseni masakati manheru chese chavada kutaura naye munopedzisira makuti mutaura nezvaItaly. Ndochinhu chinonyondirwadza kuti kuvadiwo kungonzwa tsitsi vaona kutambura kwemukadzi uyu nevana vake vaviri nemhuri yavo yekwadzamara vakwanisa kuti vavape closure sehurumende itsva. Vanoti ivo Zimbabwe is open for business. Isusu tikutiwo aiwa kana iri open for business ngaichivaka open kuti tizivewo business raita idzamara.
Asi ka vamudzowa tichitaura nevakuru vehurumende vari kuti hapana humbowo hutsva hwavati vawana nekudaro hapana zvizhinji zvavangakwanise kuita panyaya.
Hapana mumwe munhu ane humbowo humbowova nahwo kubva pekutanga nekuti ruoko rwavo ruri kuipo pese pane zvakaitika kunaItaly. Kubva pekutanga chaiko hapana chinhu chinonzi chaitika muzimbabwe nekuva nesecurity yatanga tiinayo chigonza zvisizikanwa. Ngavavewo vanhu vanoita kakunyara hongu ndinoziva rigona kuti vakakanganisa kana kuti zvinogona kuva zvakaitika sedambudziko rinoti mistake iyeye but yakutikwana nguva yekutika ngavachinyara vachingozvibudisa pachena vanhu yes vanhu tichapopota vanhu tichaita sei asi tinozongofambira kumberi sehurumende iyo yatinayo. Hapana pavangade kutivambira isusu kana kuda kutinyepera vanotiona kunge takapusha serezi asi munhu wese anoziva kuti hapana chinoitika chinotumidzirwa kunzi munhu ashayikwe ruoko rwavo rusipo dai ruoko rwavo rusipo zvakawanikwa kudhara. Hapana mumwe munhu anoya ndinoti iya capacity yekuti ave akwanise kuti munhu asawanikwe kwaari kana kusazivikanwa kwaari nematsvagirwo ari kuitwa dzamara asina kuvigwa uri kuchengetedzwa kunenge kuchiitwa information mistake kuna zvakadaro ngavasatinyepera dai vanga vari vamwe vanyarawo. Handisina kuti new zimbabwe taitawo new beginning taitawo kutaurirana kuri pachena kwechokwadi for the first time.
Tichiitarisawo kuti imiwo makambopambwa mukapotsa maitwa akafira mberi mungatozoti zvii chaizvo zvakaitika kwamuri?
Chakaitika ndikwambiri ndechekuti vakauya pakati peusiku kuma12 am vachibva vasopaza dhoo kupinda pamba. Vapinda pamba inini nekuona kuti ndakanga ndine mhuri mumba ndakakumidza kumhanya kutora mhuri kuisa yese murumu mumwe chete ndichibva ndaenda ndichibva ndasumudza maoko ndikati ndiri mwa wamuri kuda vakanga vakandinongedzera pfuti vachibva vanditora. Vanditora vakaenda neni kudhuze nekuchivero kuya chinangwa chavo chakanga chekuti vaida information kubva kwandiri saka information yavaida kwaibva mari dzetajamuka nokataipuwa mari dzekuti tinge tichiita mitambo yemadrama ndakanga ndisina nekuti mari yacho takanga tisina. Saka chandinoyupa rutendo ndechekuti zvinova zvimwe chetewo maybe mazivaItaly dai zvakaitika kuti munhu achikopedza kutorwa vanhu vanokurumidza kumhanya mhanya ndiri pakati pekuti vachindirova nekunditocha nekundiisa magetsi kwavaiita vakatanga kurisivha mafone calls kunze kwenu matora munhu sei zvaonekwa nevanhu vese zvakuzikanwa ndopa vakatanga kutibvunza kuti tasiya nembamunamuna foni yako iri kupi. Handimunoona zvakava zvinondibatsira kuti reaction yevanhu vakaitwa nevana vezimbabwe kumhanya nazvo pafacebook kumhanya nazvo pawhatsapp kumhanya nazvo patwitter zvichibva zvaita breaking news zvakava zvakandibatsira zvikuru nekuti kubva ipapo vakanga vasina decision yekuita nekuti vakaratova kungofonerana mafoni akungopindewo vachifona kuti toita sei toita sei. Mukupedzisira vakazongosiya vandibaya injection randisati ndaziva nanhasi uno kuti ndakabayiwei ndinombozama kumukuendawo kuzvipatara kumadhokotera nekuita sese matesti ndinomboitwa vamwe vanoti zvinotora nguva ndakamirirawo pari zvino ndakaitwa kuneekuoxford vanonzi ndo vane unyanzvi hwekupedzisira vanoita iyo kuti toxicology report ndione kuti chandakabayiwa chii asi chiripo pane inongwa ndeyekuti divi rangu rese rekuru jiki kuleft rasele paralyzed nezvakaitika musoro.
Muri kukurudzirawo mhuri yeZimbabwe kuti iite sei sezvo vanhu vari kunoungana kuAfrica Unity Square uko vachirangarira itai?
Chichemo changu changidzo kuti dai taungana takawanda tingazoitwa noizi imwe chete iri peaceful, tiendawo pamaofisi emutungamiriri wenyika toti aiwaka tikafara neni pamakauyawo tichiti tabvisa mhando yeZimbabwe, tabvisa munhu aikuvadza vana veZimbabwe. Kuchitibatsira ndivoka tipoo kupedzisa nyaya iyi, inyaya yekuti tingarambe tichingotenderwa here nyaya imwe chete iyoyo tichingotenderera makore matatu makore mana? Iko zvino kwese kwavaenda kana kuti vakadoti vataure nezvekuti business ishu iyoyo yekungoti itai zama rainoramba ichisumuka, nekuti chinhu chinotirwadza kuti munhu angangoshayikwa sepepa kana sebhili inongonzi yashayikwa mukirasi. Saka ruzhinji rweZimbabwe ndinokumbira kuti vabude nekuwanda kwavo, tiise statement imwe chete kuti hazvifaniri kufa zvakazoitika futi zvakare kune mumwe mwana weZimbabwe.